mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 Gunyana 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Hurumende inopomera MDC Alliance mhosva yekushanda nevekunze mukuedza kuibvisa pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane gumi nevatanhatu 7816. Nezuro vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakabatwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevana 44 vafa nechirwere ichi. Kwozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine zana rine gumi nevaviri 6112. Tichienda pamhepo mangwanani ano emusi wechipiri, Johns Hopkins University yazivisa kuti vanhu vafa necoronavhairasi pasi pose vapfuura miriyoni imwe chete. Kota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika State Security vaOwen Ncube vanoti bato reMDC Alliance riri kushanda nenyika dzekunze kuti hurumende ibviswe pakutonga. VaNcube vakataura mashoko aya kuvatori venhau nezuro asi pasina umbowo hwavakapa uye vakaramba kupindura mibvunzo yevatori venhau. VaNcube vakapomera MDC Alliance mhosva yekukonzera kusagadzikana muZANU-PF nemunyika vachiti MDC Alliance iri kushanda nevanhu veG40 avo vavanoti vari kurwisa ZANU-PF. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vanoti zvataurwa navaNcube hazvina nematuro ese nekuti vanhu vose vanoziva kuti ari kuvashungurudza ndiani. Vati zvekare nezviito zvayo ZANU-PF ndiyo iri kukonzera nyika dzekunze pamwe chete nemasangano anorwira kodzero dzevanhu kuti dzione zviri kuitika muZimbabwe. Vashachwayo vati kana ZANU-PF yave kutaura ichidai iri kuedza kutsvaka chikonzero chenhema kuti isunge nokushungurudza vanhu kuvhiringa mapato ezvematongero enyika pamwe nekusunga vanotungamirira masangano anomirira vashandi.
Isu seMDC Alliance hatina kana nyika yatinoshanda nayo nekuti tingori pati yevanhu, pati yakaumbwa nevashandi, pati yakaumbwa nevagari pati ya kaumbwa ni wadzizi wa angawa tambura ni zili zimuneza Mzimbabwe eni na nasi ndo wa rukufamba mberi ni shiro mbaishi mdo jiziwa kuti mkuru ma students yese nyika yese we Zimbabwe na shiro zinye panuru mjere kutora batiri kuita kundoku nenya hii zano PF mnuna wakuluwa kuweze CTU wanawa mtasa everyday wanunga wachida kuto kuwazwa ni huru mende ndo wa nwakafuma pati ndo wa nwarukutunga mela agenda yenyika agenda ya kuti tisungure Zimbabwe dosi za tuku tera iso sesu
varukuti batorenyu riri kushanda nesimba kukanganisa batore ZANU-PF mune chokwadi here mumashoko aya
iwo ZANU-PF ndiri kushanda nesimba kuzikoromora yega ZANU-PF ndiri iri pabisi iri kushauda vamwe vakaona mazuva pera kwakauya vanhu ANC vakatanga kushaudwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana why ANC yakauya kuHarare isina kuenda kuvhindoko why ANC yakauya kuHarare isina kuenda kumaputo kana kuti isina kuenda kumaeo yakauya kuno nenyaya yekuti kuno navemumba vachema vana vari kurova mvere baba vamuka chibhebhenene kubhinya vana baba vamuka chibhebhenene kuponda vana saka ivo ndovari kudeedza vekunze nenyaya yezviito zvavo baba vane rusha pamba manekizo anonzwa kuti baba vapa vanyaya kuponda baba vapa vanyaya kuita zvakadai saka ivo vari kudeedza maitiro avo ndovari kudeedza vanhu vekunze kuti vaone zviri kuitika
mune ukama hwakadini nevaya vanonzi ma G40
isu we are tiri pati yevanhu vese zvema factions avo kuZANU-PF nezvavo vakuda kutouya kuno kuMDC kundogadzira mamwe mafactions ndo vakamanifecture ana Kupe ndo vakamanifecture ana Monzora vakuita musava nekushandiswa nezanu ndo vakamanifecture ana Komichi saka ivo ndo vakutouya nemafactions batiri mafactions avo vari kuimporta kubva kuZANU-PF kunza kwatiri manje isu vashamisika nekuti vana vezimbabwe varamba kudhivhaidwa vana vezimbabwe varamba kupatsanurwa
zviri kunzi zvakare bato renyu riri kutaura zvemanyepo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munoti chii namashoko aya
nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu haisi nyaya yekutaurwaka inyaya yezvinhu zviri kutoitika nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe zvinhu zviri kutozikanwa zvinhu zviri kutozikanwa ndosaka muchiona izvezvi kudiaspora uko Britain South Africa kwakasiyana siyana kuAmerica kwakazara maZimbabweans ari kutiza kutyorwa kwekodzero dzevanhu vari kutiza Zimbabwe iri kupisa isikagariki vari kutiza kutambura vari kutiza kurohwa nekutambudzwa neZANU-PF saka haisi nyaya yekuti zvinhu zvoda kutaurwa zvinhu zviri kutooneka zvinhu zviri kutoitika hazvina mubvunzo
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ongororo yarakaita nezuro musi wavhurwa zvikoro inoratidza kuti hapana kudzidza kwakaitwa nezuro sezvo varayiridzi vazhinji vasina kuenda kubasa. Mugwaro ravatumira kuvatori venhau Atus inoti chikamu chimwe chete kubva muzana 1% yevarayiridzi ndivo chete vakaenda kubasa kumatebeleland North. Atus inotiwo kumashonaland East zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% zvevarayiridzi ndizvo zvakaenda kubasa. Tichienda pamhepo hatina kunge takwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vaKane Matema kuti tinzwe kuti kuvhurwa kwezvikoro kwakafamba sei nezuro. Vechidiki veMDC vakapinda pamuzinda weMorgan Tsvangirai House vanoti havasi kuzobuda kusvika avo vakanzi neDare vafanotungamira bato iri muzvare Tokozani Kupe vaita musangano neNational Council ya2014 sezvakatarwa neDare repamusorosoro. Asi munyori mukuru weMDCT yaAmai Kupe vaDouglas Monzora vati vechidiki ava vakatengwa nemari kuti vavhiringidze urongwa hwebato ravo. Sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi avo vange vari mumuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House havana kudaira nharembozha yavo. Mutauriri webato reMDCT vaKalipani Pogeni vaudza Studio 7 kuti vachiri kuunganidza umboo hwezvakaitika vozodzoka kwatiri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe wevechidiki ari mumuzinda uyu vaDanford Ngadziore kuti tinzwe zvizere.
Kana mari kuita muMDC makatana atakaona tose takatarisana vanga vari kuMDC Alliance vanga vasiri nevese vanga vari mustrike 2014 vakana pamwe chete vakaonesana chisungo chekuti 1 MDC ino MRT House yava party yava muzinda wezano.
Pane humbo here kuti izvi zviri kuitika vaNgadziore?
Kune leadership ya Zara ya rima bodyguard estate. Kune vanu wakari kutuwa kwa MDC staff wanu wa wanu estate. There are a lot of activities zipa Harvest House. And donze ni founding principles watu angirai na MDC. E uti chiche vire erusingu wa Zimbabwe. Paka patina tarisiriwe both Harvest House janga yao an extension of ZANU PF headquarters. So therefore, nao zaka kuzera, se vani gadiye msangano. Chiche take over, jiri peaceful.
Asika darere pamusoro ndo rakatonga kakuti maofisa aende kune chikwata chiri kufanira kutungamirwa namai kupi.
That transition yakaitwa iyoyo yakaitwa zvepamutemo nevanhu vese vari mustrike 2014 tiri pamwe takabatana without any violence or even intimidation. Ino kutaura kuno tiri muno muHarvest House vamwe vari muno mwari panze masikati mapurisa vambouya makuseni vachida kusidzira vanhu vaitoya kuinvolva. Tiri pachena tiri very clear kuti isu seMDC hatisi kuzochidzirwa zvakare hatisi kuti mapurisa vapindire munyaya yedu.
Handi basa remapurisa here iri vaNgadziore?
Nyaya iripo ine nyaya inechokuita neMDC hainei nezanu hainei nemapurisa. So tiri kuti mapurisa hapana mhizhonga iripo hapana akachidzirwa. So mukana wenyu kuti munge muri pano paMRT House tirikwanisa kunge hausi necessary. But nyaya hombe iri pano ndekuti izvo where we are going this party haingararame National Council isina kugara. Haingararame National Executive isina kugara. Haingaiti party yekuti izvo for over 8 months after full judgment. Hapana boka reMDC, National Executive, National Council rakagara pasi kuona, kuongorora nekuita interpret constitution. And also nekuita interpret judgment yakaita ne Supreme Court. So vanhu ndapedi kuti izvo my individuals were the ones who were controlling everything chaichiitika. So this party is a big party yakafirwa nevanhu. And we don't want this party ipinde mumaoko emanhu individuals but ngaipinde mumaoko eNCNs emaorgans eparty vachipa direction. That's why we are here today.
Asi katanzwa kukava munzura vachiti munogona kunge makapamba vanhu varimo mumahofisi imomo muMRT.
Ngoma Blessing atisi chokwadi patakapinda takatobvunza vanhu vese vanga varimo tikati anyone anovolunteer kubuda utaya pano for a specific program votakaadressa munhu wese aripo tichitaura chinhangwa nedonzvo ratavinga. Then the rest vaka volunteer kubuda vanga vagara varimo vamwe vangazobuda makuseni azuva ranhasi. So hatisi chokwadi chazova vamwanzora kuti mune vanhu varichi vari mukati vakabatwa for hostage inhema ndo culture yamwanzora iyoyo. It's not new. That's why even anyeba achitizvo vanhu vari mukati vanhu vachamisa iye achiziva kuti ndiye akasainira gorokore kuti ave ari in charge nesecurity. So how can you accuse your own person whom you have appointed to be the security head Harvest House? This is Douglas Ngunzwara for you. So it's not true.
Taonawo vaKomichi vari mukati imomo mungatiudza kuti vamire papi chaizvo?
Handizivi pavamiri asi chandinoziva ndechekuti izvo mutambo watinawo wechidiki ndokuti mudzosangana udzoke kuvanhu vandobvunza mawadzi madistrict maprovinces voenda kuNational Council neNational Executive vachipiwa gwara nedhaishi remusangano. Pane kuti vanhu vatatu oro vaviri vanogara pasi wakuenda standing committee to expand those people vakaita maappointment standing committee asakwana quorum vatakatapenda more than those people vakasvita vachiapenda those people. So itori challenge iyoyo.
Mumwe wevechidiki veMDC vaDanford Ngadziore vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zim live.com ine nyaya pamusoro pegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaOwen Nyuve vachipomera vaimbo vegurukota muhurumende yavaRobert Mugabe muzvinafundo Jonathan Moyo nevamwe vavo vari muhupoteri mhosva yekukonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika zvikuru mukati memauto nemapurisa. Chronicle rinoti dunhu reshurugwi ratarisana nedambudziko rinokonzerwa nevanokorokoza vachishandisa mishonga yecyanide nemercury, mishonga inonzi yave kukonzera zvirwere zverurindi negomarara, uye mishonga iyi ichiurayawo ng'ombe nezvipfuwo zvinonwa mvura yashandiswa nevashandi ava. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 pano inozi Dennis hangu pakapa kunyabanga haini zvangu zvinondo zvekuti vanhu vari muzano PF kana vachinge vaperekwa zvaya zvavanopumira mhosva munhu umwe naumwe. Pandanga dzachitaura nadhiva mavhinga apo ivavaingoti kwanzi hatizivi kuti chinonzi hachiiti chimuzimbabwe chii, ko ivo havachatsundzisa kuti kana vichinge vaita mhosva ivo pachavo havasungani, asi waita mhosva umwe panext door anosungwa kuti chese uchiti harina kunaka. Kusungirwa izvo kuti se uchiti kutanga kwangu hakuna kunaka, saka pane munhu angatenda ari kutongwa nemunhu asikafidhi mhuri yake. Kanzi kwanzi ndinokumbira chekurya mwana unzi kwai wai kuda kutaura zvepolitics, chekurya chakawanda chakawanda chiripi? Harahwe chaidzo, vanhu vakuru vanhu vasina basa vanochema vachiti hatina chokudya. Ndinokumbira Mugabe vamunangagwa vatibatsire nechokudya, hapana kana action inotorwa munyika yako. Vanhu unoda kungoti vapone vechikuti makanaka makanaka kuita Mussolini here, because Mussolini was always said to be a good king nguva dzake neitai. Saka ivo ndo zvavando kuita here, kuti kana munhu aine kunyangochizwa nzara zvakadi ikonzi hai ingoti zvakanaka chete. Hai, asi ndingamboona government iri corrupt kudai. In my entire life I'm now 47 years but I haven't seen such a thing. Muupenyu hwangu hwose, which means Mnangagwa hapana zvaanobatsira nazvo. Anongobatsira mhuri yake nemasoja vanopa mari ivavo nemapurisa acho. Saka hapana chinobatsirwa naye munhu wake, nekuti akagara naye over 25 years or 30 years hapana kana chaanombunza muvanhu. Saka the best way for him is to just to shift and give some others some chance to rule. That's all we can say about him.
Ndinozi James, ndogara kuMosambiki mushungwe. Ndoda kutaura ngeamuna dai anga ari umweni unonyara zviya waizotokona kutobhuya kuti ii sori henyu madhodha, ndakatopinda pakashatawo pashaishwa ndeiti dai ndingazvigonawo. Ino ii hapachaiti kuti asanyara, kuti zvonyadzisa kuti abve onyara nokuti waipinda iti unozvigona. So ngaachitobude pachenoti. Inini ii ndakatopindawo kuveni ndaitiwo ndingagadzirisa kuve nepanga pakashaishwa ngemusharuka, ndokuti asanyara ipapo abve zviri pamberi. And dai anga umweni ngaatokumbire ruregerero kune vekubritain vaone kuone mari yemuzimbabwe nekunaana America yo, kwete zvake zvokubhiyota hamuna ntamo kuveni vanhu vanotambudzika. Ena unoendayo koupedzisa kupwanya panonga paakutoti vanhu vanode kusimukira, ndo paanoenda kupwanya ipapo.
Avadiko vashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7, ini ndoda kutaurira panyaya yekutaurwa naaparadzai yekuti varamaposa vakatuma nhume dzakauya kuzimbabwe. Nhume idzi dzikauya dzikaona zvinhu zvese zvakanaka, dzikataura dzikanzwa kuti zvese zvakanaka, vakaenda kupi kwavakaenda vakaona kuti zvinhu zvakanaka. Handini makavavharira kuti vasaibude panze, vasafambe fambe vachitarisawo mamapato mabhishopu nemamapato maopposition party kuti vataure navo. Vakadzokera ingawani, vakadzoka futi kudzoka kwavakaita dai vakakutanga vakaona kuti zvinhu zvakanaka muzimbabwe vaidzokerei. Inaparadza musataure zvisina nebasa risa, kana imi muchifamba musikazive kuti kune zvimwe zvinhu zvakaipa zviri kuitika muzimbabwe musangoti zvakanaka. Zvataurwa ndotsigira adhiwa mavhinga vakutaura kuti uori ndo hwakanyanya muzimbabwe, yakatozara ana madhiwa aya mutaura kuti hanzi vauda kuti varungu vanhu ko kuavari Zimbabwe arungu garasungu cha urazani zuba arimo Zimbabwe mbamu arungu garasungu cha urazani zuba faka cha uramuwa aruba bivipa ino pasha angu pa nakapani startup
pamsoro iwa shamarari ni mivu sewa tereri ve studio 7 ndaida kutaura maonera angu pamsoro pe mashoko mtunga miriri we ZANPF vamunangagwa vamunangagwa dinopesa na upa mashoko vano taura nepatiri ipo vano nyato kuziva chichi noko nziresa ma sanction vasae mapamisore pechuru vachidani zira ma sanction ma sanction ano konze guwane kutikora konzireku zeva anave Zimbabwe sezwa muru kita zwara nazi iti mwoti ma sanction abu vanave mkavashi niru zwari mwe paripo varumu ZANPF wakuto onyato kuona kuti kutunga mirira kwenyu ndekwe demu masanction anokonzera kwane kutyora kwekonzera zevana veZimbabwe zvikunzi gara zvakanaka nevana asi vana vari kutsutsunwa nechekuseri vachiti hatina kugara zvakanaka pamba pano mava kumhanya nevanhu vasina kana kumbobvira vavhoterwa nevanhu ndiwo vava kumhanyidza navo muchitora zvimakoti kuita zvenyu saka chishi chabuda munyika moti munyika makagarisika zvakanaka muri kusunga vanhu vanonga vachiratidzira usiku nemasikati vachitsutsunwa nekuita kwenyu moti vavengi
dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, murie Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki che The Connection na 8pm manheruano. Nasi tirikuendera mberi nehurukuro yedu nezvematambudziko akatarisana nevechidiki zvichikonzerwa nechirwere chanetsa cheCovid-19. Tichataura zvekare nezvemhirizhonga mudzimba munguva yekunzi vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Murie Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu che The Connection. Muineni Mike Hove na 8pm manheruano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vachamirira bato reRepublican Party muzarudzo yemutungamiri wenyika vari kutarisirwa nhasi usiku kupinda mugakava kana kuti debate rekutanga nava Joe Biden avo vachamirirawo bato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party musarudzo. Misoro yenyaya inotarisirwa kukurukurwa nezvayo inosanganisira nhoroondo yeupenyu nemashandiro evarume vaviri ava. Kudomwa kwemutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court, nyaya yezveupfumi, denda reCovid-19 uyewo nyaya yerusaro raganda inonzi nevatema vemuAmerica vari kusangana nayo zvikuru kana vachinge vasangana nemapurisa. VaTrump navaBiden vari kutarisirwawo kupinda mune mamwe madebate maviri achaitwa musi waGumiguru 15 na 22. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni avo vari muWashington DC kuti tinzwewo maonero avo.
Chikuru chatingatarisira munhaurwa yokutsvaga achatungamira America pasarudzo yemusi wa3 mbudzi atingati presidential debate ndechekuti vanhu vachaona mutsauko pakati peavo vanogara vachiita zvematongerwo enyika tichitarisa kudivira vaJoe Biden yatingati traditional politician vanenge vachitaura nemanzwi akakwenenzverwa anotsigira navo nekufambirana nemafambisirwo anoitwa zvematongerwo enyika. Nerimwe divi tinenge tichiona vaTrump kuti vachabuda semunhu asingatevedzere gwara rekutagakava rekudzorana pfungwa kana kuti rekuedzana pfungwa kuti vatsvage rutsigiro yatingati civil debate. Muchaona kuti vaTrump vachashandisa mukana upi zvavo vanowana kuinterrupta kana kuti kusotsekedza vaJoe Biden kuti vasange vachitaura zvinhu zvine udzamu uye zvinhu zvakaringana.
VaTrump munhu ari kutungamira ari pachigaro iye zvino havanga shai zvavanga taura pamusoro pezvavawana kana zvavaburitsa mukati memakore mana avanga vari mutungamiri zvizvi zvatingatarisira
tinoona sekuti vaTrump mukurodzana pfungwa umu havasi kutarisira kuti pave neyatingati mapolicies kana kuti zviga zvavanoti kuvana veamerica ine rakasiyana navabiden nepapa vanenge vakatarisirwa kuti vachange vachingotsoropodza vabiden chete vachizvirova dundundu vachizviti ivo zvavakavimbisa vana veamerica vakazvikwanisa kuzviita mumakore mana avanga vachitungamira ivo vaTrump zvinosanganisira sekuti kudzorwa kwemauto eamerica anga ari kune dzimwe nyika zvinosanganisirawo kuti kunyange zvazvo zvisina kuzosvika pavanoda vakamanikidzira chete kuti ruzhowa rwemuganhu weamerica nemexico kana kuti yatingati border war chidimbu chayo chitange kuvakwa zvese izvozvo zvavanenge vachizvikudza pamusoro nazvo mukatarisawo nyaya yeekonomi muchaona vaTrump vanenge vachikuza chaizvo vachitaura kuti korona isati yauya upfumi hwenyika hwanga hwavandudzwa huri pamusoro zvikuru kwazvo huchinyatsokufamba negwara sezvo vachizviti ndimo zvina bhizinesi anoziva chaizvo vachitaurawo zvakare nyaya yekuti america haichadhirerwa nedzimwe nyika vakaitawo renegotiate kana kuti vakataurirana patsva kugadzira urongwa huri pakati neamerica mexico necanada yatingati nafta yeye vachataurawo zvekare kuti kumauto uku vakasimba vachataura kuti vakaunza mari yakati wandei kumauto eamerica uye vakarwisawo vanoti matororo vanosanganisa vana solomani jenera solomani vekuiran nerimwe divi vanenge vachiti vabiden vagara mupolitics kana mune zvematongerwo enyika kwemakore anopfuura makumi mashanu asi hapana chakati chikiti chataona chavati vaburisa ndo zvatinotarisira kuti vaTrump vanenge vachitaura
ko takatarisawo kudivi ravabiden zvii zvinenge zvatingatarisira kuti vabiden vachazvitutumadzawo nazvo
tikatarisawo kudivi ravabiden tingati takatarisa nemadhemokrats main topic inenge iri nyaya mbiri nyaya yekutanga nyaya yekurwisana nechirwere checovid kana kuti coronavirus iko madhemokrats vari kuti vaTrump vatadza kuisa nyika pagwara rakati twasa rekurwisa korona zvaikonzera kuti muve nevana veamerica vatfa vakawanda vanopfuura 200,000 iye zvino izvi vane utachiona vasvika 7 miriyoni saka zvese izvozvo izvi kumadhemokrats vanenge vachishandisa izvozvo kushorawo vaTrump uye kuramba chokwadi kwavaTrump tinoonawo zvakare kuti iyo nyaya yeikonomi muchaona kuti vabiden vacharamba vachisungirira chaizvo nyaya yekuti economic revival yakaitwa navaTrump yakabatsira chete avo vagara vaine mari mbozha dzemari makambani makuru neshamwari dzava vaTrump mabhiriyoni nemamiriyoni asi vanhuvonje zvavo yatingati middle class kana kuti working class hapana chouita vakanyatsokuwana kubva muutungamiri hwavaTrump muchaona zvakare kuti pachaita mangange panyaya yestimulus yekuti vanhu vezvinezvi vakawanda havasi kuenda kumabasa kana kuti vamwe vari followed vari kuenda kumabasa apo nepapo
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe vafrank guni vari parunhare muno muwashington dc najonga kandemiri westudio 7 ichokwadi hama dzangu hupenyu mutoro mutoro mukuru chaizvo Leonard Jakata nekambo kake kakaita mbiri zvikuru sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228 hurumende inopomera MDC Alliance mhosva yokushanda nevekunze mukuedza kuibvisa pachigaro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti mosfera zvakanaka